vabereki rwakwa Highfield kuLusaka.
Saka zvemagitare izvi zvakatanga rini izvi?
Magitare ndakamatanga mugore ra 2010 ndopa ndakatanga kurekoda, but kumashurewo ndaingofambawona namukoma Rocky tichiendawo malive shows kwavanoendawo tichingoonawo tichingodzidza. Pandakaita single yainzi You Give Me Hope yange yakarekodwa namukoma Rockford Josephat.
Vabereki veukama vaitwo kudii pamakazvitanga?
Vabereki vanoita dambudziko nazvo zvinoti baba angu agara ari munhu wemagitare kubvawo kumatongoti late 70s. Munhu akati ngatotangawo magitare achaimburidzana natinage kupo. Ndikati ndakavhiringidzwa nevabereki aiva ndinoenda kutonyepa.
Iri kutambirwa sei mimhanzi yenyu muchaunga umu?
Vanhu vari kutambira music zvakanaka, because haisi kungotererwa chete pamaplatforms akaita seYouTube kana kuti maradio stations, but ndinoona nekufamba kwatinoita, because tinofamba munzvimbo dzakasiyana, masungura zone, kuti kana usingari dzesungura ikoko haudiwe. But tinoendawo takaberekwawo namukoma Romeo Gasa tiri market and raisers, unotosvika wotoperforma wotoda vanhu wotofara. Saka I believe kuti vanhu vari kutambira music yedu zvakanaka chete.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Machallenges mahombe atinawo ini ngirikini, maresources atina, maresources ekuti tikwanise kunyatsoita ati yatinochida kuti tiite kusvika tinyatsoratidza kuti potential yedu inokwanisa kuputika kusvika papi. Saka maresources atina. Uroda kurekoda, you end up wakurekoda zvekukiya kiya, uroda kuita video rinenge richida budget yemari chaiyo chaiyo yakanyatsoti
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Okay, vanoda kuti bata vanokwanisa kundibata pa plus 263 787 155 825. Email address it's lguvea09@gmail.com. Pa Facebook page redu ndiroro Lenin Guvea, pa Twitter, Instagram Lenin Guvea. Nokwanisa kuti bata pane any of those.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Shoko angu kuvatsigiri ndeyekutenda nekuramba tichiti ngavatitsigirewo, ngavatiteerewo maplatforms edu, maudzana udzana ikoko, maudza vamwe.
Nasi Hoza Friday, chitipai kamwe chete kamunoda tibude nako mudariro, timbojambawo maspika.
Ndoimba kuti tikabuda hedu muchirongwa umu ne free wifi, because ndokari kupisa kacho, ndokari kurira izvozvizvi, ndokari kusheka mastreets. Saka ngatingobudai ne free wifi iyoyo, takatongoenda takaenda zvedu.
Matena urize igoga kutoni mumazu matena imomo mamuringa uwe mutete mapara yenyu ave matena. I don't know if you know, if you know what I know. Kamza pano chave chipata pat mamba pano chave chipata pat utaura ere donyara utaura ere donyara.
Mukazi weni marie mukando. 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 Mukazi weni marie Sakapera ne kumeteku Sakapera ne mukondombera Kuna tanga kuya sakupeti Mazwaba ne mkara wekanzu Kona mombe kukuwe makomi Iko kanganga kesabani Kwende paseke Kwende paseke Kachitama matika yeruma Ema chama na matuta bini Kazi wenyi marie mukando, kazi wenyi marie mukando, kazi wenyi marie mukando, kazi wenyi marie mukando. Kazi leva inini ne makuwa, kazi leva inini noreme, kazi leva inini ne makuwa, kazi leva inini noreme. Sem zemuna yeka mune, kazi nyota kune mune.